hapana sinyanya kuchikisana kuti tagaratichizva kuti vanhu vezano pevhu kana vangozvimisira kuita chimwe chinhu vachinzwa veruzhinji vachiramba vanongotsikidzira vanhu vachiomesa musoro. Mabod notes acho akauya, vanhu vezimbabwe vanongomakanda paside apa, havana kana baso nawo. Saka ivo mamangu jarara vachiita nharo, zvinoreva kuti vanga vasina kuteerera vanhu vachitaura. Saka ngavaunze mabod notes acho vanhu vanonzongo vashandisa kuchimbuzi sezvataka chozvakaita kumazimbabwemaagribeg azo agono aya.
Vanotizve vamangotya chiremerera chemabond notes ichi chichange chakaenzana nechiremerera cheUS dollar. Senyanzvi munyadze zveupfumi, muri kuzvionawo seizvi?
Chiremerera chemari hachibve mumadimikira kana mushumo, chinobva nekuti nyika yacho iri kugadzira mari ine zvigadzirwa zvakawanda here, indastri yacho iri kusevenza here. Handizve masvikiro zvongoti mabhoni nochati acho achinemerera achienzana nemaus dollars. US dollar racho rakatosimbiswa nezviri kuitwa kustates nezviri kuitwa kuchina. Saka ivo ngavamuke muhope dzavakarara kuti vachaita kuti hazvisvikiro kuti mari chaita chemera zvokutaura chete. Saka ngavateerere zvitaurwa navanhu kuti bond note kana risina kutsigirwa neindastri richangoparadzwa sezvakaita maagri notes avagono.
Vanhu vaimbenge vachirambawo mabond coins asi iye zvino izvi vakumashandisa, handizvo here izvi zvichaitika nenyaya yemabond notes semaonero enyu?
Chakaita kuti vanhu vafarire mabond coins ndechokuti vakanga vachinetseka kana vakapinda muchitoro vachitsvaga change. Saka chiripo ndechokuti kuti risiki yacho inenge yakati privei kana munhu achinge achingopuwa mamwe macurrencies like marandi handisi anopota achimbodonha. Saka mabond coins confidence yakapinda nokuti vanhu vanga vachida kuti vaite shungu dzokuti kana vakapinda mushopu vakatenga vopiwawo change yavanokwanisa kushandisa. Asi anozoenzana manje necurrency yakagara iripo iya yakakanganiswaya. Saka pfungwa dzemunhu kana akatarisa coin nepfungwa dzemunhu kana akatarisa manotes, because mumari maperceptions akakosha.